Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misure na udzedu dzanasi muvhuro kubvumbi 22/2019. Vanhu gumi nemumwe voshaya munjodzi yekubonderana kwekombi nemotokari yemhando yeHonda Fit kuHeadlands pedyo nemarondera. Vanhu vanga vari mukombi ndevekereke yesangano yevapostori vanobva kukarimbika kuuzumba maramba pfungwe. Hurumende neve masangano ekunze kusanganisa United Nations osimbaradza zvirongwa zvekuti zvirwere zvakaita semalaria nekolera zvisapararire kuchimanimani nechipinge kwakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Zimbabwe International Trade Fair yotanga mangwana muBulawayo. Tichakupai zvichabuda mumitambo yenhabvu yePremier Soccer League iri kutambwa nhasi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tichange tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, munyaya yezveupfumi kana matongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona.